yakatanga sei hondo chii kuitika yesu kwari vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare vaiona munhu akatenda ndikuona anorova mumuromo waakupa marulesi chiwewe chouriwo watanga hamasi yakatenda israeri and zvakaita zvaakaita kusiya chete kuri kuitika and haungazouyo waakuchitarova pamuromo iyoyo atanga mhanda yacho zvingaitawo.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara uwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarire kuti vanhu vari kutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva. Taiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterrent. Inonzi deterrent ndeyekuti iwo kana watenda mangwana wotaridza kuti usazotende futi. Saka tricot in between kuestablisha that deterrent nekuvanhu vakawanda vasafi kunyanya vasina mhosva sevakadzivana.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana pachwanisika kana anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyoyo yeses asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura zveutano vanorwara vachirapwa vasina pekugara vachipiwa shemo zvazvakadaro kuti sanyanye kunge kuite kushungurudzwa vevanhu.